mumatunhu vari kutouya kuzoriwana kwedu ende vanhu vari kugamuchira zvikuru kubayiwa. Toda kutenda futi vezvedf masoja akatumirwa masoja akauya achitibatsiridza kubaya nhomba. Tinoda kuzvitenda izvozvo. Uyezve we are very happy, we are very excited kuti our team vana mukoti vedu nana chiremba vedu vari kushanda zvakaomarara, nyangwe zvakaoma kuti vanenge vachiita sekuti zvimwe zvokushandisa zvinenge zvakatishomeka, asi vari kushanda zvakaomarara. Toda kuzvitenda izvozvo, varambe vane mwoyo iwoyo, mwoyo wenyika.
Vanhu vari kubayirwa papi nhomba kudunhu kwenyu?
Vanhu vari kubayirwa pakliniki panhakiwa, ndopari kubayirwa ipapo. Asiwo vamwe vanenge vachienda kuna Namutawatawa hospital, uyezve makliniki ese ari muUMP ari kubayirwa. Asi medu imomo tiri kubayirwa panhakiwa. Vanokwanisa vanenge vari kudhuze nekumarembera vanoenda kumarembera.
Tainzwawo vamwe vachichema ipo panhakiwa kuti unosvika ipapo wozwa kunzi hapana nhomba yekutanga, pane nhomba yechipiri chete, kana kuti nhomba yechipiri yaunofanira kunge wakubayiwa yenza haipo, pane nhomba imwe chete. Dambudziko iroro rakagadziriswa here?
Zvaiko zvino as we speak kune tone first dose nesecond dose yacho zviriko.
Kuuya nyaya yekuungana, Kansela Marowa, vazhinji vari kubata COVID-19 vari kuiwanira mukuungana munzvimbo dzakaita sendufu nezvimwe zvakadaro. Kumaruwa kwenyu wemi muri kuubata sei dambudziko iroro?
I'm very, very excited kuti vanhu vedu havachanyanya kuudzirwa sereke zvecovid, because tine macasualities wo, tine vanhu vakatisiya vavanotoziva kuti uyu akaurayiwa necovid. Saka vanhu vedu mudzinhamo vakungouyawo zvenguva duku vachipfuura, kuchingosara varume vanenge vachichera kumakuva kuya, asi vakapfeka mamaski avo. Izvozvo it's a very interesting development yekuti vanhu vedu vakuziva kuti chirwere ichi chiriko ende chiri kuuraya. Saka vakuzvidzivirira, vakuzivawo masocial distance. Sekuti panhamo pega pega paunganwa pese panofanira kunge paine pekugeza maoko nemvura inoerera.
Tiri kunzwawo kuti muri kuvaka makiriniki muwadhi menyu, mungatiudza kuti zvakamira sei?
Ichokwadi, tiri kuvaka makiriniki mana. Tiri kuvaka kwaMutize, tiri kuvaka kumaema, tiri kuvaka kwaZanga, tiri kuvaka kwaKaseke, uyezve tiri kuvaka house panhakiwa yestaff house. Tinoda kutenda necommunity wemuward 14 vari kubatsirana nesu. Tichitendawo zvakare macooperates nemaindividuals nevamwewo vanongoona vanongonzwawo kuti kuri kuvakwa zvipatara, vanhu vanonzwa kuda kusapota. Ndinobatikana zvikuru kuti saka vanhu